manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 29 2018 tinodzokorora 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanonzi nedare redzimhosva havakodzeri kuve kanzura sezvo vakapinda pachinzvimbo ichi mushure mekunge vambobatwa nemhosva yekuba.
Zvatiri kuona iko zvinezvi ndezvekuti mauto edu akushandiswa semilitia. Kana kuita sebanya mulenge yezanu PF kuti vabunikidze kodzero dzevanhu vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirishonga hapana umboo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirishonga
Mauto onekwa ari munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji munyika izvo zvavakupa vakawanda kuti vagare vakatyira upenyu hwavo. Aimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemawarriors Saul Chaminuka ndiye ava murayiridzi mutsva wechikwata chenhabvu cheTafik Sporting Club chekuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutongi wedare repamusoro muBulawayo ati mutewedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami havakodzeri kuve kanzura sezvo vakapinda pachinzvimbo ichi mushure mekunge vambobatwa nemhosva yekuba. Taurai Shava anotipanya iye.
Justice Thompson Mabhikwa vatora mutongo uyu nhasi zvichitevera chikumbiro chakaitwa pakupera kwegore rapera namzvare nomalanga dhavengwa nesangano re1893 Mutwakaz Restoration Movement Trust chekuti kusarudzwa kwakaitwa vatinashe Kambarami sakanzura weward 3 musarudzo dzegore rapera kusendekwe parutivi. Justice Mabhikwa vati zviri pachena kuti vakambarami vaive vabatwa nemhosva yekuba iyo inoratidza kusavimbika vakati nekudaro havakodzeri kuve nechinzvimbo cheukanzura vachitiwo dare haringavhari maziso aro pakadai asi kuti rione kuti mutemo watevedzerwa. Vakambarami vakabatwa nemhosva yekuba munandira wegore rakapera vakatongerwa kugara mujere kwemazuva 10 kana kubhadhara faindi yemadhora 10. Vakambarami vakazokwira kudare reHigh Court vachipikisa kubatwa kwavo nemhosva mushure mekunge sangano re1893 Mutwakaz Restoration Movement Trust raisa chikumbiro charo chekuti vabviswe paukanzura izvo Justice Mabhikwa vati zvinoratidza pachena kuti vange voda kuedza kuzvidzivirira. Bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anenge abatwa nemhosva ine chekuita nekusavimbika inenge ichiita kuti agare mujere kwemwedzi 6 kana kupfuura kana kubvisawo faindi inoenderana nenguva iyi haafanirwi kupinda pachinzvimbo cheutungamiri. Gweta ravakambarami vamatqawe mpofu varamba kutaura nestudio 7 pamusoro pemutongo uyu. Studio 7 ainawo kukwanisa kunzwa kubva kunaiwa vakambarami pachavo zvichitevera mutongo uyu. Asi gweta re1893 Mutwakaz Restoration Movement Trust va Godfrey Nyoni vati vafara nemutongo wapiwa nedare.
Kana munhu awanekwa ane mhosva yekuba hazviiti vanhu kunze kuvachati chii nemari dzavo. Chachati iye hazvigoni kuti madhare angoita kunge hapana chakaitika angogara pamusoro pazvo ongoti hapana nyaya. Chachati haiwa pamutemo sarudzo yakaitwa iyaya tinashe Kambarami angasingafani kuti ave iri muchi ere muoffice dai akataura zvake kuti aiwa indaiwa nezina mhosva but mukarangarira zvakaitika ndezvekuti paakazoona manje kwafaira application echichallenge I think kwakona October kuna November ndopaakazofaila appeal but all along uchitika election angesina umbofaila appeal.
vanyoni vati vakambarami vanogona kupikisa mutongo wapiwa nedare kudare repamusoro soro.
Kana echida ane time yokuti aapile ku Supreme Court. Akapila ku Supreme Court, judgment ayo ino suspendo. But mtwakazi restoration movement na nomalanga davengana vechida vanogona kudzoka ku court kunoku. Kuna judge mumwe chete oti judge munhu uya wakati ave ku office nekuti mutemo uri kuti ngave mu office. Aapila so ari kuda kugara mu office. Tirikumbira kuti akamirira appeal yake ngave chi mu office. Judge anogona kuita judgment kuti aiwa nene ndovhumirana neme kana kuti aiwa handivhumirani neme.
Imwe nengo yesangano re 1893 Mtwakazi Restoration Movement Trust muzvare Kora Ndebele vati vafarawo nezvabuda mudare vachiti izvo zvinofanirwa kudzidzisa mapato ezvematongerwo enyika kuti vasarudze vanhu vakavimbika pazvinzvimbo zvekuveva miririri vevanhu.
Not happy ukuti umuntu oyisiganga njalo.
Tanga tingafariri kuti munhu ane unhu wakadaro ave mumuhofisi yekuti mirira sakanzura wedu mukanzuru yevulawai. Kushika pakuzova mutevedzeri wameya. Saka mutongo uyu unotipa dzidziso yakakosha chaizvo sevanhu.
Mune imwe nyaya, dzimwe nhengo dzesangano reMtwakazi Republic Party dzakasungwa nezuro panze pedare reHigh Court dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuita ruzha runokanganisa veruzhinji dzinotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta vaDumisani Dube vatsinhira zvimwe chetezvo kuStudio 7 paRunhare. Mukupeta nyaya dzemubulawayo muguta iri mange muine mapurisa akawanda zvikuru munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira mapurisa vange vari mumawater cannon. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemapurisa aya kwange kuri kugadzirira kuratidzira kwaiva kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwange kwakanzi kuchaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana siyana kutanga nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mauto eZimbabwe National Army anonzi akaungana muchinoi pakamba yemapurisa yeChinoi Central Police Station uye kwamurewa pajeri remurewa prisons paine fungidziro yekuti gadziriro yekuparadza kuratidzira kunonzi kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC mumatunhu eMashonaland East neMashonaland West. Mauto anonziwo ave kuwanikwa pamaroadblock ari kuiswa nemapurisa mumigwagwa yakasiyana siyana yemunyika. Bato rinopikisa reMDC rinonzi riri kuronga kuratidzira nyika yose richida kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zviri kunetsa munyika. Asi mapurisa anonzi akatorambidza kuratidzira kwakanga kwakarongwa neMDC kuchinoi nekumagunje kumashonaland west. Murongi wemisangano muMDC vaEmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vacharatidzira vachitevedzera bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 yabata mutauriri wemauto Kenel Alfios Makotore kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi, asi vati tiite zvekuvatumira mibvunzo nesambambozha vachiti vanozotipindura mangwana sezvo nhasi vanga vari kunyanga. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvave kuitwa nehurumende zvekungoisa mauto pese pese zvinoratidza kuti pane zvairi kutya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ini ndinoona sekuti mauto edu akushandiswa basa risiri iro. Mukaverenga bumbiro remutemo rinoonesa zvakajeka kuti basa remauto ndere kudzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Uyewo panguva inganzi iyo mapurisa akundikana kuchengetedza runyararo, mauto anokwanisa kunoita backup mapurisa. Asi zvatikuona iko zvino ndezvekuti mauto edu akushandiswa semilitia kana kuita sebanya mulenge yeZANU PF kuti vabunyikidze kodzero dzevanhu. Vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza. Zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirizhonga, hapana umbo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirizhonga. Hatina kuona vachirwisana nemapurisa kunyange pavakarohwa vhiki rakapera mudhorobha reHarare. Hatina kuona vanhu vachipotsera matombo kumapurisa kana kuita sei. Saka mapurisa pachezvavo haasati atadza kuchengetedza runyararo
kunyangwe vanhu vakapiwa mukana wekuti varatidzire. Saka kubuditsa masoja kubva mumakamba kuti vaungane vachinovhundutsira veruzhinji kana kuti vave vanorwisana nemaprotesters kana vapfuurira mberi nekuratidzira iabuse yemilitary, kutadza kushandisa mauto zvine maringe nebumbiro remutemo kutyora mhiko yavakaita vamunangagwa. Kunonzi kuvhunduka chati kwata hunge uine katuriki.
Vamaguhu, tinoonawo nyika yairi pedyo nesu yeSouth Africa takaona ichiisawo mauto muguta reDurban senzira yekudzivirira nayo mhirizhonga idzodzi. Imi muri kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kugadzirira hondo chete, musiyano uri papi apa?
Mauto ekuSouth Africa akatosiyana nemauto emuZimbabwe tichitarisa kuchengetedza kwavanoita kodzero dzevanhu muSouth Africa. Hatisati taona mauto achipfuura vanhu, hatisati taona mauto eko achirova vanhu mumastreets. Asi munomu mukatarisa mauto edu, vanhu vanotyiwa nevanhu zvakanyanya havana ukama neushamwari nevanhu. Pavanopinda mustreet rinenge riri bwanyanekwe ibongozozo. Ndosaka vanhu tiri kuti aiwa, mauto ngaaramba ari mumabharaksi. Havafaniri kunge vari vanhu vanoswera vachiita mabasa emapurisa. Zvinokanganisa kunyange national security chaiyo kana masoja aakuswera achingoonekwa onekwa nevanhu.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare neStudio 7 vari kwaMutare. Vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti manyepo kuti mauto aiswa matunhu ari kuda kuratidzirwa neMDC sezvo bato iri risina rutsigiro kumaruwa kwacho zvekuti hapana vanobuda kunoratidzira.
Chekutanga ndikada hangu kungotaura manyepo nemanyepo anonyadzisa ebato rinopikisa nevemapato akazvimirira oga anovavisizvose zvinongozikanwa ende zvagara zvisati tichitarisira. Bato remudisi rinopikisa nyange rikada kuita mademonstrations kumisha kana kumagrowth point zvinozikanwa chero pasi rive kunyange nevanovapa mari vaziva kuti harina rutsigiro rwakakwana kunzvimbo dzekumaruwa. Saka ivo kana vashayiwa rutsigiro rwaishayiwa ZANU PF kana kuti hurumende yekuti hurumende ichienda kunobatidzira kana kuvavandudzira kuti vawanise vanhu ikoko. Chikazongoshanda ndekuti ngavachirega kunyepera mauto enyika yeZimbabwe kuti aiwa tazoona mauto kwamurewa, tazoona mauto kuchinoyo. Ndokusaka takundikana kana tatadza kubuda nekuti vanhu va asimashoko akanaka iwoyo. Kana vanovapa mari vekuAmerica vanozozoona kuti manyepo ari pachena, mari yakangosungirwa pagumbo rekubeno.
Asika vamugwadi akasike kutanga kuti hurumende ishandise mauto mune muchiratidzirwa umu, chii chingange chazoshanduka kana kusiyana pane kuti vanzi vaonekwa mauto nhasi?
Zvinozikanwa kuti muno mumaguta, muguta rakanyanya kuita seHarare kunyanya, mademonstrations kana kuratidzira kunoitwa neMDC kwagara kunoitwa nemhirizhonga, kuchisanganisira kubiwa, kurohwa kwevanhu vasina mhaka, kupwanywa kwamabhizinesi nekuluta mashops uye nekupisa mabhiridhingi nekuvona mapurisa. Zvakagara zvinozikanwa izvozvo. Ndo mune muzinda zvemukuru wehurumende, ndo mune mizinda yatingati madiplomatic missions yenyika dzekunze dzatinozvidzana nadzo, kusanganisira nevanovapa mari iwo vana United States of America vacho kuti vaite mishonga idzodzo. Uyezve zvinozikanwa kuti muno muguta reHarare for example bato remdc yakawana rutsigiro rwakati wandei kumamp. Saka uyezve vanhu vavaneke vakawanda zvinova zvinoita kuti vawande kudarikidza kapasiti yamapurisa yekuvakontrola. Ndo zvinozosaka kuti kazhi dzimwe nguva masoja abude. Asi hatidi kuti mbititi nguva dzose panobuda masoja aiwa bodo. Inga musi uno vakaita wanu musi waugasti 16 vakaita zvisiri pamutemo, vakatandaniswa nemapurisa vakadzokera kudzimba dzavo vachimanya vasina kana musoja wavaona. Zvinova kuda kungoti pose pose pavakundikana vototi vaona musoja nekumaruwa nekumaruwa. Ndozviziva imi kuti vanhu MDC vangava here nesimba rekunombovhinarisa madzishe nekukokoroza madzishe nemadzisabhuku nevanhu vanotozvirimira kumusha kwavo vakawana ivhu ravo nevamwe iko zvinomukatarisa nguva yatasvika ine nguva yesizeni yekugadzirira kurima misana yakuuya. Vanhu vanenge vachigadzirira kurima donje ravo, kurima fodya yavo, kurima chibage chavo. Ioenda ikoko uno vati uyai tiite zvekuratidzira pagrowth point. Saka zvinhu zvinongoda kungoti vanhu MDC vaziyawo chero kuti havana vanhu kumusha uko.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reparamende remu Ukraine dzatambira va Oleksi Honcharuk ava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa semutungamiri mutsva wehurumende yenyika iye. Va Honcharuk avaimboshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vadongwa nhasi nemutungamiri wenyika iye vaVolodymyr Zelensky uye vatambirwa nenhengo dzedare reparamende. Chikwata chevaimbove varwisi veRevolutionary Armed Forces kana kuti FARC muColombia chinoti chava kutora zvombo zvakare kuitira kuti chidzokere kuitira kuti kodzero dzacho dzichengetedzwe pasi pechibvumirano chakaitwa makore matatu apfuura. Aive komanda weFARC aburitsa pavhidhiyo mashoko ekuti chikwata chake chichatanga kurwisa zvakare. Vamwe vemapato anopikisa vemasangano akazvimirira nyika dzekunze uye mamwe mapazi eUnited Nations vari kubatana mukushora zvikuru hurumende yeZimbabwe zvichitevera kurambidza vanopikisa nevashandi kuratidzira kunova chinhu chinobvumidzwa mubumbiro remutemo wenyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakain matema vari kutsika madziro vachiti vanopikisa vanoda kuratidzira matunhu ose kubva musuwa 29 kusvika musuwa 31 Nyamavhuvhu havafaniri kuita izvi sezvo vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vaimborohwa nekusungwa nemapurisa vachida kuratidzira munguva yaitungamirwa nyika navaRobert Mugabe vave kuimba rumwe rwiyo vachiti vanhu havafaniri kuratidzira vachiti vanopikisa vari kupesvedzerwa nevekunze. Asi vanopikisa vanoti hapana chinoshamisa nekuti veZANU-PF ine nhoro nokutiwo ZANU-PF ine nhoroondo yekutonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU-PF inomirira Chipinge South mudare reparamende vaInoki Porusingazi. Totanga kunzwa kubva kuna vaPorusingazi.
Ndine maonero angu kuratidzira handiko kupedza dambudziko. Dambudziko pedza pedza rinopedzwa nokutaurirana. Mukana wokutaurirana uripo. Uye bato reMDC nderimwe remaplayers akakumbirwa nemutungamiri wenyika kuti uyai tigare pasi tionesane. Havana kumboti vanoda kuti vandoratidzira ratidzira henyu kunyange zvirimo muconstitution zvokuratidzira. But chokwadi ndechokuti handizvo zvinopedza dambudziko ratinenge tinaro sevanhu vatema uye semaZimbabweni.
VaMafume.
Chokutanga ndechekuti kuratidzira zvino zviripo mubumbiro remutemo section 59. Kuratidzira kunobetsera zvikuru nokuti tiri kuona kuti mutongi aripo iko zvino akapinda muutongi hwake after vanhu varatidzira vachigunun'una nekushushikana nekupwanya nyika kwanga kwakuita vanonzi vaMugabe. Iko zvino ivo vava kufamba nemo nemo maifambwa navaMugabe. Hurukuro yavari kutaura vaPorusingazi vari kutaura hurukuro yakadangwa anana muteki anova iye anoveza. Handizivi kuti pati yake ndiye zvivezwa here. Zvino isu hatinganotauri nevanhu vanoveza. Tiri bato rinotungamirwa navaChamisa rinova neseriousness yekuti takanyorera tsamba kuZANU-PF kudhara nemutungamiri ZANU-PF kuti vauye tigare pasi titaurirane.
Todzoka kwamuri vaPorusingazi vanopikisa vari kuchema chemawo kuti vamwe vakukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane ndevakarwa hondo yerusununguko vari kuti vanogona kutora pfuti zvakare kana vanopikisa ava vakaratidzira vachiti vari kutsigirwa nevegunza.
Handina pandakambozvinzwa pakanyatsokumira sematauriro avaita. Asi ngatimbotanga tadzokorera pane kutanga kutaura kwavaita. Vari kuti mutungamiri wedu wenyika izvozvi Presidendi Edi Munangagwa vakapinda pachigaro nokuratidzira. Kwete, havana kupinda pachigaro nokuratidzira. vakapinda pachigaro zviri paconstitution nokuvoterwa
vakapinda nedemonstration yakaitika taipiripo imi mauripo pademonstration yacho.
Demonstration yanenge muna November nedemonstration dziri kuda kuitwa nebato reDC zvakasiyana.
Aiwa, demo idemo gurogo siyana sei, haungati mwana akasiyana nemwana.
Mademo ane chinangwa, pane demonstration yokuenda muchipwanya. Zvemuna November zvema makazviona kuti zvava zviri smart, hapana wakambosvika kadududza pashopu yomwe munhu kana kurova domo kana
kana. Aiwa, kwakapwanya shopu yomu. Akapwanya shopu, mademonstration edu atosvika, hatina kana shopu yatopwanya. Tinofamba zvakanaka yese tichiimba tichifara tichitaridzira zvatinenge tichida kutaridza.
Vamavhume, chiregai ndinokunyeurirai. Imi kunyangwe muri musimi muri kutonga, asi blame yeikonomi yaakutopuwa kwamuri kuti ndimuri kuondonga, ndimukohonzeri.
Isu takabhadhara 500 million kukambani inogadzira zvemakuva tichiti tiri kutenga fertilizer.
Umbova hautati
hwaataurwa zvakataurwa muparamende, vanhu vachitaura muparamende vanenge vakapa mhiko.
Kana zvazongorwa zvanzi ndizvo takugona kukomenda ka. Ngatimbotaurai nyaya yaingogara ingori mudariro nyaya yemasanctions. Vaimbopuwa mukana wokumbonza pamwe havana havo mhosva pazviri. But mukatarisa ka ndo vari kutomhanya iye zvino vachiti rambai makamawedzera. Muri kuona vamwe takaona vachimwatii kuchitungwidza uko. Handizvo. Nyaya dzautaurwa zvo tinongospekuletawo kuti vaitoti faka puresha.
Vamafumi pindirai tinzwa.
Vanhu ava vaita kuuraya nyika nekudya, nekukara, nekusagona kutonga. Munhu wese ari kuzviona pajekerere. Nyaya yekuti masanctions hakuchina chaiterera nokuti hazi masanctions ari kuba mari. Iko zvino vana minister chai chai wavakatosunga akaenda kujere nenyaya yekuba seasvikirwa.
Todzoka kwamuri vaporusingazi. Vamwe vari kuti kavaporusingazi chimwe chinoita kuti muzvirango zvizotemerwe vamwe vakuru mubato inyaya yekutyora kodzero dzevanhu.
Iniwo senhengo yezano PF kana chokwadi chiripo chokuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, handisati ndaona ane umbohwo kutyorwa kwairi kuita. Ndiri kuona sokuti hurumende iyeyi ndo hurumende manje inouya ichitsigira kodzero yevanhu. Hatisati zvakamboitika, paitika improvement chaizvo, vaifanira kutoitenda.
Vamafume pindurai.
Nyaya iri kuvanetsa vapo kungazi nyaya yekununga nhema. Mavhidhiyo iko zvino zvasiyana nakudhara kwavairova vanhu. Vanhu vakashudzwa vakashayika. Iko zvino tine vanhu vari kuabdaktwa usiku nesikati.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vajacob Mafume manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu PF vachimirira chipinge south mudare reparamende vainok porusingazi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muhuru kuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Aimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chenyika chemawarriors Saul Chaminuka ndiye ava murayiridzi wechikwata chenhabvu cheTafic Sporting Club, icho chichangopinda muBotswana Telecommunications Corporation Premier League. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Chaminuka akapiwa basa iri svondo rino paurongwa hwakaitirwa muFrancis Town. Chaminuka anoti ari kutanga kurayiridza chikwata chake nemusi wesvondo apo chiri kutamba neEuropa United Football Club munhandare Francis Town Sport Complex. Mutambo uyu ndiwo uri kuparura mwaka wake mutsva wenhabvu muBotswana.
Ndingati ndine timu yandiri kugadzira yandinotarisira kuti tinogona kuita zvakanaka. Ndinotenda nesapoti yandiri kuwana kubva kumanagement team, kusvika kumo backroom staff, macoaches. Ndino kufara zvikuru kusvikira panhasi. Ndinotarisira kuti patinotanga basa tinofanira kupa vanhu product inonakidza kuona, tichikunda mitambo. Ndinotarisira kuti tichange tichitamba bhora redu zvakanaka gore rino.
Chaminuka uyo akamborayiridza zvikwata zvembabane Highlanders neMatsapa United kuEswatini anoti chikwata chake chiri kuda kutenga vatambi vatatu vanobva kuZimbabwe senzira yekuti chisimbe mumakwikwi emwaka uno.
Ndinotarisa kuti ndakafanira kuuya nevakomana vatatu vanenge vachitamba nzvimbo dzandingati defense, midfield ne attack. Parizu ino ningati ndine wafana wadiri kutarisa varakava kumusha ma players kuti kana basa rachona richinge ratanga tinofunga vachaita vakumana vachatamba zvakanaka. Mwanga ari kuwangi, mwanga ari kuzita border strikers, mwanga ari kumaswingo United.
Mumwe wevateweri wechikwata chetafiki vaAmos Mandu vanoti vanotarisira kuti chaminuka chazadzikisa chivimbiso chake chekupedza makwikwi emukombe uyu. Chikwata chake chiri pakati pezvikwata zvichatamba zvinonwisa mvura mwaka uno.
Chaminuka tichinzwa history yake nekwakabva kuti akamboita assistant national team. National team yeZimbabwe part-time yacho yaitamba zviri nani. Saka totorora kuti pamwe maskills akatora kuna mhofu. Anogona kubatsira traffic. But tine wari chete yekuti maplayers acho daita wana wangwa neexperience. Taigona kusurvive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotevera nhabvu yemuBotswana vaElisha Machaka. Vanoti chaminuka anogona kusvibisirwa zita rake nokurayiridza chikwata chetrafic nokuti chikwata ichi chagara chichiita mutauro.
Zvatiri kutaura ndezvekuti chaminyuka iye kwaakabva nehistory right. Asi manje kutimu yauya yacho hakuna maplayer, hatizivi kuti achanoita sei. Takatomirira kuona kuti achaita sei pakuuya kwaaita ikoko, kuti zvingachinje rekutrafiki kana sei. But I don't think so.
Sachigaro wechikwata chinozivikanwa nerekuti Machimenyeka Boys mune zvemitambo yenhabvu vaCarlos Sibina vanoti chaminuka neunyanzvi hwakadzama munyaya dzekurayiridza nhabvu. Chaminuka uyo akamborayiridza zvikwata zvinoti ZPC Kariba, Dynamos, Buffaloes nezvimwe zvikwata achanga achatarisana nevamwe varayiridzi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Madinda Ndlovu, Blessing Moyo naParadzai Mandivenga. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekuremekedzwa kwakaitwa Dr. Tererai Trent muNew York nemuswe muvhuro. Dr. Trent vanoshanda vari munzvimbo yeHurungwe umo vari kubatsira kuvaka zvikoro nezvimwewo zvinoita nezvedzidzo. Regai tiende kune vamwe vanga vari pachiitiko ichi tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Tinonzi Sylvia Rowe. Zvinonifadza kuona mumwe wedu achibva kumusha ari kuita zvinhu zvakakosha muno munyika yevatorwa, especially kuti vari kuita statue yavo iri kuiswa muNew York. Nezvavanga vachitaura nematangiro avo akaita upenyu hwavo, amai Tererai Trent anobata-bata, nekuti vazhinji vedu ndiyo nzira yatakabva nayo. Asi hazvireva kuti kwawakatanga ndio kwauchagumira. Vataura kuti vanga vane dream, uye amai vavo vakava encourage kuti dream iyoyo isangopara. Vazhinji vedu tine madreams. Vazhinji vanoti madreams akazara mumakuva. Ichokwadi, ndanyatsoona kuvandurudzwa kuti no, even izvozvo zvandiri right now pana dream yandinayo haifanhi kufa, inofanhwa kuramba yakasumudzirwa. Uye kunyika kwedu kuri important. Zimbabwe ndedu ndo yakaitisa zvatinazvo. Zvese zvatiri kuita munyika dzakasiyana-siyana zvakabva kumarutsi ikoko. Saka kudzorera back, giving back is so important.
Zvaitwa Fungai Maboreke from Zimbabwe based here in New York.
Maona sei chiitwa?
Zvinodadisa. Because out of all these 10 women, Oprah Winfrey on the left of me, Dr. Tererai Trent of Zimbabwe, and Nicole Kidman on the right of her, Chikamana Pink. It was so special that we have an African voice in the middle of the capital of the world, New York, Manhattan, with a life-size statue like this. It's quite an honor, and I think all those African children with dreams, with big dreams, this is how big they can become.
Ndunzi Judith Jamba. I'm here at Tererai Trent Gala, having a great time. Zvandadzidza ndezvekuti even zvaunokwanisa kuita, the little you can, zvobatsira.
Tinotenda anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku.